Vachitaura nhasi apo vanga vachiparura gwaro rine hwaro hwekuona kuti vemabhizimusi madiki vanga batsirwa sei kusimukira. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vati gwaro irakakosha sezvo guta reHarare rabatwa nevemabhizimusi madiki.
Tanga chaicho ndichekupromota nekuti guta rino rabatwa nema SMEs. Mabasa kumafactory hakuchina.
Vamafume vabvuma kuti ukama huripo parizvino pakati pevanorarama nekutengesa mumigwagwa nemapurisa ekanzuru hwekugara vachiita kwakiti nagonzo hauna kunaka.
Mavhenda nemapurisa ekanzuru nevagari vemuHarare mutsana zvadini zvanyanyisa.
Vaenderero mberi vachiti kanzuri inofarwa kuona kuti mari dzemitero dziri kushandiswa zvinooneka nevemabhizimisi madiki awa.
Nyaya yekungotora hatichaida. Isu sekanzuro tichagadzira pane zvandabata zviri kufanirwa kugadzirwa nepolisi. Polisi iyi yataura kuti tinofanirwa kuti mari yatinenge tati ndo yemalicense. Tinofanirwa kuvaka infrastructure yemavhenda.
Vamafume vati kanzuri ichaombawo homwe yemari vachishandisa mitero inobhadharwa nevanhu pamwe nekushanda pamwe chete nemabhanga kuti vakwanise kukweretesa vemabhizimisi madiki mari. Amai Charity Mandishona verimwe sangano rinomirira vemabhizimisi madiki veZimbabwe Informal Economy Associations vatiwo dambudziko rekuwana zvikwereti riri kuvadzosera kumashure.
Dambudziko guru rangarire kuaccessa maloans kumabanks. Saka tafara kuti council yati iyo ichaisa a revolving fund.
Izvi zvatsinirwa namai Martha Damu vanotengesawo mumugwagwa.
Nyaya hombe ndeyekuti vanhu vazhinji especially madzimai akuwara nekungopuwa kutora chimbatso chekuti aramba ari mubusiness. Akatora mari akanotengesa maprofits acho akangoita mbichana abhadhara mafees odzokera futi kunotora chimbatso.
Vatimothy Ngadziore vanotengesawo vatiwo hapana pekushandura pakanaka uye vanoswero manyidzana nemapurisa.
Mudziko rekwepo kushandira pano gadzikana zvakanaka naka uyezve panosandisa nemapurisa.
Ko ivo vemabhizimusi maduku neari pakati nepakati aya akakosha sei muupfumi hwenyika? Tabvunza nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara.
Sector in the greatest potential to create a mabasa kuma low income economies ndo iwa woma micro, small and medium enterprises ma business HD kaya. Saka ka support kwa zvakanaka kawana support, policy support, financial support, regulatory support yakanaka anogona kuto play an even greater role.
Gwaro irinoti vemabhizimusi madika vanofanirwa kunyoresa kukanzuru vobhadhara mitero yepanzvimbo pavanotengesera. Sachigaro wekomiti inoona nezvemabhizimusi madiki naari kusumukira mukanzuru yeHarare vaDanford Ngadziore vati kanzuru ichagadzira nzvimbo dzakanaka dzevemabhizimusi ava kuvachengetedza kuti vasashungurudzwe kushanda pamwe chete kusimudzira guta reHarare pamwe nekuona kuti vativedzera mutemo nezviga zveguta. VaPrecious Shumba veHarare Residents Trust vakurudzira kanzuru kuti izadzikise zviri mugwaro iri vachitiwo kanzura haifaniri kungotora mitero isingaonekwi zvairi kushanda. Munyori mubazi rinoona nezvemadzimai nemabhizimusi madiki naari pakati nepakati vaMoses Mike vaudza Studio 7 kuti vemabhizimusi madiki neari pakati nepakati vari kusangana nematambudziko vachiti hurumende iri kushanda nemabhanga kuedza kuvatsvagira mari kuburikidza nechisungo kana kuti Resolution 71/279 United Nations General Assembly yakatenderana kuti musi wa27 Chikumi pasi rose richerechedze zuva remabhizimusi madiki neari pakati nepakati. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.